Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Taguta Museveni kosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvo zvandi ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga hwekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine huwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemumalawi chete. Tine urombo mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva munandira zvichireva kuti munzvimbo iyi wandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi nyadzi zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mpengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri pa peak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone yakaita kumanika kanzika affecta part of Mashonaland East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kukashika kwedzimba. Dzimba dzinowandodza taka takafiricha mushonga wokuti pachirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection yakachitarisa kuwana kumaziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti, vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti huri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva wawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzirwa kwemalaria takashanda pamwe chete nemamwe mapartners ikoko tikaisa mamosquito nets kudzivirira chirwere kuvanhu vakanga vari matende mavakugara matende veshelter zvidi kumaschools. Saka takavapa mamosquito nets tikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzina dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanisa kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana ukazuva roera kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net vanhu rimwayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo dzakabatirika, vamwe vari kuvaka takakurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanofanira kubaremuta. Ndo madzimbiriro avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kuziva zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, kune vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu maanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemalaria.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisiriwo zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzine dziri kumabhodha edu, makishiki ari kugira nemabhodha anamanikaland, Mashonaland East, Mashcentral, Mashwest, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inenge iri mumashungu. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasinzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika Masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mwe arikuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tutataura kuti isu vaNamuseveni zvavari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. VaMunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato anoda zviri kutsa ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza vanoti vaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavaMuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Nevanonotandirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa kuti vachaisirwa bhambeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare nezvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusiya.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokunzi kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kutyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kutyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatiti vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzemunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzera nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zviri muno munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngatitiyedi isusu muchida kutibvunza kuti kwamakutei nedigitalization, tinokuudzai kuti haiye zvinezvi muri kuona setto box ratakaisa apa here ndo ratava kuda kulaunja. Kana tikarilaunja chii chichande chiitika? Muri kuona machanel aya anenge achibuda akadai 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 akadai. Mataapo taakusangana tichibvunza namibvunzo tichipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusingatozivi. Munoona masekitara munokupa kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvoiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwamaisoko.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavaMuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZaumei Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri pakuchengetedza chibvumirano cherunyararo. Sangano reUnited Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaiva tungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZITF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa hwekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora uye nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende vari sachigarewo wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza.
Hameno vari kuchema chemaka vaMuseveni ndipresident weUganda vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereredwa angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba akashandisa pfuti akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda pakasvika patemu limit vanozviisira imwe temuzve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vava kuchinja zvinichizvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanompunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi kune vanonziwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi. Asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaaparadza.
Okay, alright. Regai ndivakorekte vaMunzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Idamini. Vakapinda 1986 handidi ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania. Vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakaitiri OAU mazuva iwayo. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanenge vachiteera constitution yavo yekuUganda vari kuteera zvinoita zvinoda kodzero constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana nedzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino ende hapana dambudziko ratina neZimbabwe hatiisane navo ende tiri tese mukomesa tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza nawo zvakanaka ende SADC zvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda
ekonomi yeBurundi dziri kudirira ikoko ndovari kumagitlet saka tine zvatinofanira kutodzidzawo kubva kwavari ikoko
vamonzora
masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni masimba anotorwa nekuvhoterwa vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kwekuita vaparadza aiwa vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari vane corruption inotyisa mahotera ese muuganda ane zita ravo ndeavo upfumi hwese huri muuganda ndewavo nemwana wavo anonzi general kane rugaba mukuru mukuru weamy muuganda mwana wavo saka munhu ane uori huri pachena watisingakwanisi kudzidza pahuri zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi
vaparadza tichipeta chirongwa chedu
inini ndinoshaya kuziva munoziva vamonzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru asi vakagame vakatora nyika sei ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni haina SADC ine dambudziko here navamuseveni haina Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni haina United Nations ine dambudziko here navamuseveni haina izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho ndo zvakaitika saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira tinenge tingaita izvozvo here
petai chirongwa vamonzora
vane nyaya yokuti mukuru mukuru weamy mwana wavo saka munhu ane tsika
navamonzora
aiwamambotaura kaii musada kungoinifeda zvese zvese neparedio aiwa musainifeda nguva yangu vaparadza
Trump mwana wake mukuwasha wake vanosedza muwhite house one chaipa chii hindi hamusingati Trump ari kukanganidza
ndochipindura hangu here
pindura
ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weamy yake uori ihwo tiri kuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare
munyori mukuru mubato reFDC senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare mazwa zvakare kubva kuna vakindness paradza nhengo yezanu pf inomirira makonde mudare reparamende vachitaura vari parunare vari munorton vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone Idai kumanikaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva Loida Moyo anoti panyaya inotevera
vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone Idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuchimanimani nechipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa vanhu ava vanoti vari kugara mumatende muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve pangangu primary school ndiye amai Eliza Mutsveta avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino
sitaingo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara nokuti izvozvo anoti ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nekuti ndatakatorima zvokurima zvezvi infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadirisa ndandine mvura yandandaka ndinacho saka takangosara tiri pazero hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho
mumwe wevanhu ava vapatrick mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchiuya rwusvikire pavanenge vagere vega nemhuri yavo.
Kuti vanhu vari kuda mastendi, vari kuti denu tingapuwa mastendi edu etinozozviplanira kuvaka dzimba dzedu, po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari, kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuvaisira. Hamusi tiri kuda izvozvo.
Nhengo yeMDC kungangu vaFredi Dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura.
Ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvagirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumbidzo kuitwa, nekuti mvura ikangouya futi kana isina kuwanda kana shoma-shoma vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura. Saka zvisai naizvozvo taikumbisa hurumende yedu rubatsiro rukumbidze kusvike kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kumwe kwokunogara.
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuchimanimani vachidzendesa kumwe, asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera. Mambo wenzvimbo iyi Mambo Musha vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati. Vanoti ivo nemamwe madzishe ekwamutambara Chipinge neBuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi.
Ndipo petumbotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana-siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai kana kusikufara kwekuti asati azwa zvedu kuti pana vasikufara, asi pamwe tichazosanganisa masvikiro ese tinokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiyo chaicho ndezvipi, asi ikozvo tichimbori pana parisechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Asi Mambo Musha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Muri kutaura na Tinashe Nyakuka.
Aiwa, kwakadiko kwa muruko, muri kupi mukoma?
Iku Florida munomo United States of America. Maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared. Zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatozvika rwodzi chauya. Nematetenzi ayo ekuti chafamba sei yakanga po but vanhu vakangozvitora for granted. Saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe. So I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa ma evacuations vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo, nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo, vanorasikirwa nemaproperties vanorasikirwa. Saka pakatanga kuitwa ma evacuations ezvipfuwo, ma livestock evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo, kana zvisinawo kuitika it's fine, asi kana zvaitikawo the better kuti pane padona dzimba pakapwanyika ma TV but vanhu vakararama.
Mukoma Hamfrey muripo here apo?
No, makadini zvenyu sisi?
Aiwa, ndiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Inini ndiri ku Bloemfontein.
Ehe, taurai tini.
South Africa uko. Kungoti ndakandida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri musipati.
Taurai tini.
Ya, ndichiona iri gwaro reraimbova richinzi posa iri, ndinoona pariri hapana chisatinga tichachinja pariri, asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvavakange zvakange zviripo kare. Chinhu chavangochinja zita chete, zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa zongo edi apera gaitarse msure na usha kare tichiguye uchidza iwo vaterere kuti muchirongwa chedu che Women's Round Table na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchitaopinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa WhatsApp yedu inoti 0202 465 0318. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mina ntunga milinkomo munaudze isindebele.
Soku izika disenda baku VOA.